zvinova zvechokwadi chaizvo nokuda kwokuti temu yabhishopu Vereni iri kupera musi wa31 December. Saka varidzi vechechi ndofunga vasi kufara nekuti bhishopu Vereni vasiye vanhu vavo varipo, saka vanenge vada kuti vaende nevanhu vavo.
Ungati iwe kungava kurasikirwa kwakaita sei izvi zvikaitwa kuvana veZimbabwe vari kupotera pachechi?
Kurasikirwa kwakanyanyisa nokuda kwokuti vanhu havana maalternative accommodations avangati vangawane ekuti vangagare. Ndiyo reason inotoita kuti vatoenda kunogara vamachechi papapa. Zvichave zvichakonzeresa kuti vanhu vaende kune madangers ekuti ndo kunotangira xenophobia. Tikarangarira zvakaitika muna 2008 vanhu vachigara kumikuku kunana Alexandra, ndo kwakatangira xenophobia. But vanhu vachafoswa zvekare kuti vaende kunzvimbo dzakaita seidzodzo dzinova dzine madangers. Nekuda kwokuti havakwanisi kunge vachibhadhara rent kune maflats kana any other areas dzinokwanisa kuti dzinge dzichigarika.
Iwe wakapfuura nepanzvimbo iyi, ungatiudza kuti wakabatsirwa sei pachechi iyoyi yeCentral Methodist?
Zvakanyanyisa because nguva yangu yandakagara pachechi ndaiwana pekurara, pekuti ndive ndinokwanisa kuwana pekudzidza, uyezve ndive ndinokwanisa kuwana pekuverengera pandaiita mabhuku angu. So yanga iri a good place for me as a shelter. Yes, it made me feel at home nenyaya yekuti panga pane vamwe maZimbabweans angaripo vekuti vaitaura rudzi rwangu semunhu angari muforeign land where the foreign people vausingaziye. Saka kugara nevamwe maZimbabweans it was very easy and better for a foreigner to build your character and build you up.